Opposite TC. Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri, mukadzi 1, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission yoparura nhasi chikamu chekutanga chechirongwa chekufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota kana kuti Mobile Biometric Voter Registration Phase 1. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe mazana maviri nevatanhatu vakawanikwa vaine denda iri. Nepfenyuro yeVoice of America yopemberera makore makumi masere kubva zvayaparurwa muna 1942. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa nezuro kuti iri kutanga nhasi chikamu chekutanga chechirongwa chayo chekufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota matunhu ose munyika kana kuti Mobile Biometric Voter Registration, icho chichapera musi wa28 mwedzi uno. ZEC yakazivisawo kuti ichaisa nzvimbo dzekunyoresa dzinodarika zviuru zviviri nemazana manomwe mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Chikamu chepiri chinonzi chichazotanga kubva musi wa11 kubvumbi chichiguma musi wa30 kubvumbi. ZEC inoti ichashandisa mari inoita $8.2 billion yemadhora emunyika kuchirongwa ichi, pamwe nesarudzo dzebi-election dzichaitwa mwedzi unouya. Sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti vanotambira chirongwa cheZEC ichi uye vanokurudzira kuti komisheni iyi inge ichishambadza nzvimbo dziri kunyoreserwa vanhu kuvhota.
Isu tagara tichingokurudzira kuti ZEC irambe ichinyoresa vanhu vanoda kuzoregista semavoters, nokuti zuva nezuva pane anenge achisvitsa makore 18. Saka chinhu chakangonaka kuti munzvimbo dzakasiyana-siyana vanhu vakwanise kunyoresa kuvhota nguva nenguva. Uyezve chive chirongwa cheZEC chekuti nguva nenguva vanenge vachishambadza nzvimbo dzokunyoresa idzi vachitaurira vanhu avo vatena 18 kuti mukana uripo zuva nezuva wokuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Saka tinotambira hedu shoko iroro kuti phase 1 yatanga, asi chingokurudzira ZEC kuti ngaingoramba ichinyoresa vanhu sevavhoti nguva nenguva, tichangomirira kuzoita iyo mobile voter registration blitz aya.
Icho chirongwa chekunyoresa kuvhota chakakosha zvakadii kuvana veZimbabwe vaMakoni?
Kunyoresa kuvhota kwakatikoshera nokuti ndiyo nzira chete iri mubumiriro renyika yeZimbabwe yekuti tisarudze vatungamiri vatinoda. Takasazvisarudzira vatungamiri vatinoda, tichazopedzisa takusarudzirwa nevamwe. Medzisiro yacho yava yokuti tinozotungamirirwa navatongi vasingagone basa kana kuti vatongi vasingatevedzere zvido zvevanhu.
Muri kugutsikana here neuwandu hwenzvimbo dzaziviswa neZEC kuti ndo dzichange dzichinyoresera vanhu mamobile sender iwayo?
Kana takatarisa mashoko abva kuZEC ekuti vane masenders anenge achisvika 2700 munyika yese ekunyoresa, panguva ino hatigone kuti nhamba iyi yakawanda here kana kuti ishoma. Tichitarisa kumashure kwokuti kunyange zvazvo kwanga kune maregistration centers kumadistrict uko nokumaprovinces, vanhu vashoma vanga vari kunonyoresa, zvichireva kuti pamwe kurudziro yanga isina kunyatsobuda zvakanaka yekuti vanhu endai munonyoresa kuvhota kumaZEC offices. Saka isu tiri kuona sekunge muphase 1 yauya iyi mukana wokuona kuti vanokwanisa kunyoresa vanenge vakawanda sei, uye matambudziko atinenge tichisangana nawo pakunyoresa vanhu kuti vange vari mavoters anenge akaita sei. Zvinozotipa mukana wokuona kuti paphase 2 iyo ichatanga muna April zvii zvingaitwa.
Vanga vari sachigaro vezesini vaindru makoni vari parunare muHarare nestudio 7. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vanoti magweta esangano ravo akakwanisa kumanikidza mapurisa kudzosera motokari yesangano reZimbabwe Human Rights yavainge vatora nechisimba kumabvuku vachiti yainge isina manumber plate. Kunyangwe motokari iyi yainge ine mapepa akakwana uye sangano iri richitiwo bazi rekutakurwa kwezvinhu ndiro riri kukundikana kuburitsa manumber plate acho nenguva, mapurisa anonzi akamboramba akatsika madziro asi akazotenda kudzosera motokari iyi mushure mekunge magweta ati ainge oenda kumatare edzimhosva achiti kutora motokari dzevanhu nechisimba kutyora bumbiro remitemo. Mutauriri wemapurisa mudunhu reHarare vaBless Mochishaka vakaburitsa mashoko paTwitter vachiti vainge vaparura chirongwa ichi nechinangwa chekudawo kusunga mbavha dzinonzi dziri kufamba nemotokari dzisina manumber plate. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamafunda.
Mota yeZimbabwe Human Rights Association Zim Rights inotungamirwa namukoma Dzikamaibere yakatorwa sondo rapfuura iro musi wa25 January paroadblock kana kuti pakamira mapurisa kumabvuku pachepatenofe kumabvuku iyo kwanogara kuchingochemwa nevanhu neroadblock inodelay wanhu. Yakatorwa vachinzi vanga vasina magwaro kana kuti registration number plates, mapermanent registration number plates pamota yavo ikatoendeswa kumabvuku police station kunovharirwa ikoko mota iyoyo.
Magweta enyu akazopindira sei apa?
Vakomana vekunovasikana vekuZim Rights vakazobata magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights mukoma tinacho chinopfukuta na CCD Rashe Chikomba ndo vakakwasa kumhanya kumabvuku roadblock ikoko ndokwavakanosvika vakanovapa tsamba vakavanyorera kuna office in charge vachimuudza kuti zvamaita hazvisiri pamutemo, hamubvumidzwi kutora dzimota dzevanhu nekuda nemhaka yekunzi hadzina maregistration plates. Vakavaudza kuti Zim Rights tiri nematsamba aya akakwana kana matemporary registration number plates. Vakatoratidzwa matsamba ese, vakaudzwa kunzi dambudziko ritori kusi vehicle registration CVR ndokutori nechi kusendera of vehicle registration ndokutori nedambudziko rekuti havana kukwanisa kupa Zim Rights permanent registration number plates avo. Vakatonyora futi tsamba imwe kuna minister wetransport and infrastructure development
vachiti kudi
vachimuudza kuti vaudze vanhu vanga vatora dzimota idzi kuti vadzisi vasiye uyezve vaudze vanhu vekuCVR kuti vape Zim Rights maregistration permanent registration number plates avo nekuti zvese zvinodiwa pamutemo wakazviita. Mapurisa akamboramba-ramba vachivaudza pana vanonzi vamaponga ofisi anonzi vamaponga ndovaimiramira vachiramba kuti hazvisirizvo, asi pakazosvika vana CCD Rashe namukoma chinopfukutwa netsamba yavo member in charge akazoona kuti nyaya ingatokora mutu waoneswawo nemagweta kuti sandizvo bazva muri kuita izvi.
Motokari yakazodzoserwa riini kuZim Rights?
Zombosiyiwawo munguva yekumanheru yacho ikazosiyiwa mota yeZim Rights iyo iyo vanoshandisa pamavota mobilization avo varikuita basa ravo kwira vari kuitawo vane kuZim Rights. Saka mota yakasiyiwa vakazototora mota yavo vakumana nevasikana vekuZim Rights kuti varamba vachienderera mberi nebasa ravo. Saka izvi tiri kungozoona kuti akasike kutanga titorinawo mota yedu yekuZimbabwe Lawyers for Human Rights yange yada kumudaumbo vhiringwa vhiringwa, asi takavanyorera tsamba tichivaudza kuti itai kuti manumber plates adini awanikwe. Saka tiri kufara zvikuru kuti vakuona vekuZim Rights vachakwanisa kunge vachienderera mberi nebasa ravo nekuti mota yavo yakazosunungurwa.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Remisa Zimbabwe rinotambira nemufaro kuparurwa kwenhepfenyuro yeAzam TV muZimbabwe, asi rinokurudzirawo hurumende kuti ishandure nhepfenyuro yeZBC kuti iitewo senhepfenyuro dzakaita seAzam TV dzinopawo sarudzo yezvirongwa zvakawanda. Nechishanu chapfuura, gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaparura nhepfenyuro yeAzam TV iyo iri pasi pekambani yeBlue Ribbon muZimbabwe. Nhepfenyuro yekuTanzania iyi iri munyika dzinoti Tanzania, Kenya, Malawi, Uganda neZimbabwe. Ngatinzwe hurukuro yataita nemukuru weMisa Zimbabwe Vatabani Moyo pamusoro penyaya iyi.
Kuwanda kwemasaisai munyika kunotsigirwa zvikurusa kwatiri, nekuti kunopawo vanhu mikana yekushara zvavanoda kuterera kana kuona zvikurusa, nekuti munyika yeZimbabwe chinonyanya kutonga eDSTV. Saka mukange mawanawo zvakare zvinosanganisirawo satellite television inoonekwa nevanhu vakawanda kudarika nepfenyuro dzepamadanemutande zvakaita sana Netflix. Zvinotipawo kuti tiwane mikana yekushara.
Izvi zvinosiya papi dzinepfenyuro dzemunyika kana tichiona nepfenyuro dzekune dzimwe nyika dzichiuya kunoo tepfenyura muZimbabwe?
Kunyange zvarozvo, bazi rekufambiswa kwemashoko richiparura chirongwa ichi rine chitsvambe chikurusa chekushandura chitepfenyuro chichenyika yeZimbabwe ZBC kuti inge ichiva imwe nepfenyuro inokwanisawo kuita zvaitwa neAzam TV kuenda kunze kwedzimwe nyika, nekuti inenge ine urongwa hwepamusoro tinotiwo maprograms. Saka ichitsvambe chekuti musangopembera zviri kuitwa nevana vamwe, asi ngatiitewo zvekwedu zvivandudzirwe, nekuti zvinoitawo kuti ndudzi dzedu, mitauro yedu, magariro edu anga achisumudzirika kana zvinge zvichifamba zvichidaro. Tikagadzira kufamba kwakanaka Zimbabwe Broadcasting Corporation, tinokwanisawo zvakare kunge takuchiti vanhu vemuZimbabwe vanowana mikana yakakwana, nekuti ZBC inayo kare residence asi chaisina unyanzvi uyezve nekufambiswa kwakanaka nokuti inge iri chitashi chevanhu vemuZimbabwe. Katinobva chaita chitashi chebato rezvematongerwo enyika, toshaya mukana wokuti chinge chichitepfanyura zvinokwanisa kutambirwa nevanhu veruzhinji.
Vanga vari mukuru weMisa Zimbabwe Vatabani Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Zveutano rinoti munhu mumwe chete akafa necovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevasere, kana kuti 5338. Vanhu mazana maviri nevatanhatu, kana kuti 206, vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose kubva zvatanga chirwere ichi pazviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatanhatu, kana kuti 229,666. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Zviri mumapepa nhau. Pepa nhau reSudan Post rinoti makurukota ezvekudyidzana nedzimwe nyika muAfrica ari kusangana muAddis Ababa kuEthiopia kumusangano wechimakumi mana, kana kuti 40th Ordinary Session of the Executive Council yeAfrican Union. Bepanhau reNews Day rine musoro wenhau unoti vakapona mugukura hundi vanovhotera bato reZANU PF kwete nekuda asi kuti nekutya. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hello Studio 7. Hello. Mimi saundi ndinoti makadine yese ana mukoma Jonga akandemire nevamwe vese vanobata vari pa Studio 7 endu South Africa Pretoria. Ina unduda kungoti ZANU PF yatanga huwo haukamu kuti vatori venhau vanonzi vabhadhare 1,000 US iyo vachiti munyika muna maus saka vanomawana kupi vachabhadhara vachiiwana kupi United States dollar hatiti zvakadaro uori ZANU PF vaendawo vazorore murugare kana zvekutonga zvanetsa because havatudzoti munyika muna maus wovatinga vabhadhare maus vari kumawana kupi vari kutadza kubhadhara vashandi nemaus saka vava vari kuti vabhadhare maus vanoona.
Mangwanani pastudio, mangwanani mashavarari, mangwanani timu rese RCC, RCCC, mangwanani nemazimbabwe nzese. Pana hanzvadzi vari kutaura nezvekubatana kuma opposition political parties. Zvakaoma hanzvadzi kuti vanhu vabatane nenzira iripo, especially muZimbabwe mune vanhu vanonzi vatengesi. Hapana paungambofa wakabatana nemuroyi, hapana paungambofa wakabatana nemutengesi. Nekufunga kwenyu hanzvadzi munofunga kuti munhu akafanana namonzora dzoke ouya kuzobatana nevanhu akafanana neCCCCC unit yabuda kuti itwa kubuda kuti itwe nani takaona unit accord ye1987 ZAPU neZANU dzichingori tu chete chii chakaitika muZAPU chii chakabhenefitwa nevanhu from Matabeleland out of that unit accord kusara kuongomisa kwegukura hundi chete but as long as ZANU PF iri involved pane mapolitical parties madiki iwawo hapana chinoitwa kumedzwa chete nekushayiswa musimba nekuti vanoda kutonga ndatendamo
pastudio 7 apo makadiko vashamarari nevateereri haiwa tinofara tinotenda zvikuru napurezidendi wedu vaNelson Chamisa purezidendi wevanhu nekuchinja kwavakaita zita rebato munhu wese ngaende kunorejista kuvhota tihwine pana purezidendi Chamisapo nyika yedu isununguru haiwa tiri kufara dambuya simba pabhino napo
magadi zvenyu vashamarari vestudio 7 apo mativi mane nyika kwamuri ini hangu ndoda kukurudzira vekumusha kwandinobva munova mugokwe senda jamu zvenyu kuti pamaelection by-election ari kusvikaya ndinoti vanhu ngwarai tisachitidzirwa nezvisipo kubva riini vanhu vachitidzirwa nezvisipo vanhu vachivhotera panhungu nekumanikidzwa kumbunyikidzwa wanzivhoterai apa ini ndinoti vanhu vemugokwe senda ngavasarudze munhu wavanoda munhu achavatungamirira kwete achavatonga uye zvido zvevanhu zviri pamwoyo ini ndinoti kwavari kana vari vanhu vakangwara ngavavhotere patriple C iyo yevo yelo yapinda yelo aiwazve ngatingwarai vanhu vemugokwe senda ini ndiri munhu muJohannesburg ndoitwa polite
maswera seko staff yekuVOA maswera seko wana weZimbabwe ndinokumbirawo kana paine ane email address yavamagaisa murume anonyora maarticles elaw naBrian Kagoro umwe futi anonyora maarticles elaw tokumbira kuti vatitsanangurire muri kuona nyaya iri kutaurwa naMashakada saka nyaya yacho yaakutinzwisa mudumbu kuti tinzwisise kuti our people safe even if they are voted into those positions nema threats ari kuitwa nana mashakada aya tinomira here how safe are our people. So we want the legal dimension of it. Chiri kunyanya kundi bo why ni ndechekuti why is it that wano MDCT wari kupiwa that latitude yekuti waite zvavanoda? Why should they be given that room yekuti waite zvavanoda over other political parties? Are we the enemy in Zimbabwe? Is the CCC the cause of the suffering yevanhu vari muZimbabwe? We have got an enemy which we must fight, and the enemy is ZANU-PF.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nepenyure Voice of America nasi iri kupemberera kusvitsa makore makumi masere kubva zvayakaparurwa muna 1942. Voice of America inotepfenyura kuvanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu ane gumi nerimwe kana kuti 311 million pasvondo roga roga pasi rose mumitauro makumi mana neminomwe kana kuti 47 munyika dzinoda kusvika zana kusanganisira Zimbabwe umo inotepfenyura seStudio 7. Zvirongwa zveVOA zvinoburiswa pamasaisai anosanganisira maredhiyo, materevhizheni, nharembozha nemadandemutande pasi rose. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe uye vari muteereri mukuru weVoice of America vaFrank Guni avanoti nepfenyuro iyi yabatsira zvikuru kuwanisa vanhu mukana wekunzwa nhau dzakaringana.
Iyi mhemberero yakanaka zvikuru nokuti tikatarisa nhoroondo yeVoice of America kubva kuna 1942 kwayakatangira inhepfenyuro inobatsira vanhu kuti vawane mukana wekunzwa nhau nemashoko akakosha anenge akapepetwa zvine udzamu uye zviri fair, objective and professional. Saka tinozvikudza chaizvo.
Totarisa kuti nhepfenyuro yeVoice of America inhepfenyuro inotepfenyura kunze kweAmerica kwete muno muAmerica. Vamwe vachipomera kuti yakanangana nekushandura dzihurumende munyika idzodzo. Munoti iwe imi?
Tingati vanenge vachiti yakanangana nekupidigura dzihurumende vanenge vasinganzwisise mashandiro anoita Voice of America, nokuti basa rayo nderekutefenyura nhau nekuitira kuti vanhu vasingawani mashoko akaringana kana kuti ari objective vawanewo mukana wokunzwa nhau zviri pachena dzinenge dzakapepetwa zvine unyanzvi. Uye Voice of America inhepfenyuro isingatemi ine divi rayakarerekera. Kana mukatarisa kubva kunhoroondo yayo, ingori nhepfenyuro inobatsira vanhu vakawanda kuti vawane mukana wokunzwa chokwadi sezvachiri. Saka tingati vanhu ivo vanenge vasinganyatsokunzwisisa donzvo reVoice of America inotobatsira kune vanhu vanenge vasina mukana wokunzwa nhau nemashoko ari kuitika munharaunda dzavo pamwe chete nemuno muAmerica zviri pachena. Uye ndingatiwo zvakare vamwe vanoti haite penyuro muAmerica kunenge kusaziva zvakanaka, nekuti ukaenda padandemutande unogona kuona news kana paterevhizheni pari padandemutande, kana kuenda padandemutande uchindozvinzwira wega nhau dzenoenda kunyika dzakasiyana-siyana kunga vachirungu kana nemamwe marudzi. Zvingori pachena, hazvina basa kuti uri muno muAmerica kana uri kupi, unongodzidzwa nhau idzodzo.
Totarisawo kuZimbabwe, tinoona kuti Voice of America inotipfenyurawo seStudio 7 kuZimbabwe. Zvii zvamungataurawo zvikuru zvauyiswawo nekutipfenyura kweVoice of America muZimbabwe?
Tingati nerimwe divi Voice of America kupinda muZimbabwe seStudio 7 yakabatsira kuchenura avo zvakare vanenge vachinyenyera kuti yakanangana nekupidigura dzihurumende, nokuti mukaona payakatanga vanhu va vazhinji vekubato redu riri kutonga reZANUP PF kana kuti vehurumende vairamba kuti vane Voice of America vachiti nhepfenyu yevatengesi, asi vakazoona mushure menguva kuti aiwa ka utori mukana wekuti vataurewo vachinzikwa nevanhu vakawanda kupfuura avo vanenge vachingonzikwa nenhepfenyu yehurumende. Takazoonawo kuti panenge pachingoita kupokana apo nepapo mungava muhurumende kana mune mamwe mapato, vanhu vazhinji vanozodzokera kuVoice of America kuiko nekuti vanenge vachipiwa mikana yakaenzana, zvisinei nekuti mwana abva mumba manhingi kana kuti vakarekera divi rakati zvematongerwo enyika. Saka zvakabatsira zvikuru kwazvo kuti kana vanotepfenyura vari munyika nevatapi venhau, kunyange vavanewo mabasa, kunyange vavadzidzire kuti nhau kana dzichitaurwa dzinozopepetwa dzoburiswa dzisina kwadzakananga, vanhu vachingonzwa chokwadi sezvachiri. Zvinhu zvinobatsirawo kuti kupepetwa kana kuti kutepfenyurwa kwenhau munyika medu kuve kunobudirira, vachiedzawo kuti vaenzanise nemaburisirwo anoita neVoice of America.
Totarisawo remangwana reVoice of America, zvinhu zvamungatarisira kuti dai zvavandudzwa pamashandiro airi kuita pari nhasi?
Tingatoti semuenzaniso kana takatarisa nekumusha kwedu kuZimbabwe, ndezvaibvira kuti Voice of America inge ichiwedzera mukana wenguva kuti vanhu vawane nguva yokuteerera nhau dzechokwadi pane nguva yakareba. Kana zvaitobvira kune ramangwana rinozoenda, ndezvaibvira kuti irambe ichitepfenyura usiku nesikati kuitira kuti vanhu vabatana nenguva, sezvo taakurarama muyavanoti digital world yokuti nhau dzinenge zvichiitika zvinhu zvichiitika nguva iyoyo, vanhu vavane mukana wokuteerera zviri kuitika nguva iyoyo. Saka tikawana nhau dziramba dzichiitika nguva yega yega sezvinoita vamwe mapoka anenge vana CNN, vana Aljazeera nevamwe vanoti awa rega rega vanenge vachitepfenyura nhau dzinenge dzichiitika pasi rese. Zvinhu zvinogona kubatsirawo kuti vanhu munyika dzakasiyana nepasi rese vanga vachinzwa zvinoitika kuno kuAmerica nezvekuitika munyika dzakasiyana, kunyanya nyika dzavanenge vagere.
Chizvarwa cheZimbabwe vari muteereri mukuru weVoice of America vaFrank Guni vari parunare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission yoparura nhasi chikamu chekutanga chechirongwa chekufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota kana kuti Mobile Biometric Voter Registration Phase 1. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa necovid-19 nezuro, uye vamwe mazana maviri nevatanhatu vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Nepfenyuro yeVoice of America yopemberera makore makumi masere kubva zvayaparurwa muna 1942. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri, nditi muswera zvakanaka vateereri.